vatema kuti vamagombei vave munzira vakananga kuSouth Africa, uko kwavari kuenda kunowana rubatsiro rwezveutano rwepamusorosoro kuitira kuti vange vachikwanisa kurapwa mushure nedambudziko ravakasangana naro.
Ko, sei vamagombei vabuda munyika nenzira inenge yemuchivande?
Kana vabuda pajekerera, havana kubuda nemuchivande. Vatopfuura nepaairport nepamabhodha zvine tsarukano, hatingati vabuda nemuchivande, vabuda zvakanaka chaizvo.
Tiri kubvunza kudaro nokuti vatori venhau ndatozovafonera nichivaudza kuti izvo Dr. Magombei havasisipo, asi vanga vachakamirira pachipatara vachiti vada kutaura nemagweta ava Magombei.
Ipapa ndingakwanisa hangu kutaura ndakamirira magweta ava Magombei, asi semazira muri kuita nyaya iyi yanga iri nyaya yanga iri sensitive. Saka kana vainewo nzira dzavaita kuti vakwanise kubuda muchipatara vachienda, munoziva vamagombei pari zvino munhu akashungurudzwa zvikuru mukubatwa unhapwa kwanga wakaitwa uku. Saka pari zvino munhu kuti anenge asingade kuti anyanyoita kuunganirwa zvakanyanya nevanhu semunhu achiri kurecover, semunhu achiri kupora. Asi kana paita hapo miscommunication nevemedia, ipapo maybe tine urombo naizvozvo, asi tinofunga kuti ndozvanga zviri the best for the patient for now, kuti akwanise kunge achibuda aende kwaari kuenda kuti anowana rubatsiro.
Pane vanhu vaperekedza Dr. Magombei here kuSouth Africa?
Tinovimba kuti vane machiremba vari kufamba navo kuti vakwanise kuenda kuSouth Africa. Vamwe hatingakwanisi kuvataura pamusoro pezvavo, zvirinani vazozvitaurira.
KuSouth Africa uku vatove nechipatara here chavanenge vachinorapirwa?
Chipatara as of 3 days ago changa chiripo, asi hatisati taziva kuti nekuchinja kwakaita maarrangements mushure mekunge vamborambidzwa nemapurisa kubuda, pachiri kungoshanda the same arrangement here. Saka tichazenge tichikuzivisai kana tane information yakakwana kuti vari kurapirwa kupi uye zviri kufamba sei.
Utano hwaDr. Magombei hwakamira sei pavasimuka vachienda kuSouth Africa?
Semanzwiro andaita nemachiremba ananga ndiri necommunication navo, vamagombei vari mutege yatiri kuti vachiri kurecover. Vane trauma yakanyanya, kunyanya tinoti psychological trauma, mushure meexperience yavakaita. Saka uyezve vachiri under a lot of investigations yekuti tione tikwanise kunyatso assessa kuti kukuwadzwa kwavakaitwa whether mukurohwa kana mukuinjektwa zvatisingazivi kana chero zvingangova zvakaitika pavari. So tingati maconcerns edu sana chiremba ari pairi mainvestigations, then chechipiri rehabilitation kunyanyanya papsychological trauma ndo yatida kuti tibhile nawo.
Munofunga kuti vachatora nguva yakareba zvakadii kuti vange varapwa zvakanaka kuti vachidzokera pavakanga vari?
Handikwanisi kunge ndichiziva kuti vanogara kwenguva yakaita sei, nekuti kutoenda kwavari kuita kuSouth Africa uku tikutonotsvagawo expertise yekuti vaonekwe nana chiremba vamwe vane unyanzvi hwepamusorosoro, vanova maspecialist munyaya dzezvekufamba kwemagetsi emupfungwa nenyaya dzetrauma. Saka handikwanise pari zvino kuti nditaure nekuti ini handisi specialist mufield iyoyo, asi tinotarisa kuti vachambotora chinguva chakati kuti kusvika vanyatsodzoka pakuti vadzokedzana zvakanaka.